hapana chikonzero chiripa mutemo chingatadzidza sarudzwa baereke dzidzidzwe muZimbabwe. Chinokosha chinofanira kuchiwedzwa chete kutevedzera zviga zvekuti denda recovid-19 risapararira panguva yesarudzo. Tinoziva kuti dzimwe nyika dzichasadzwa haisingori Zambia yega. Kana Malawi yakapinda musarudzo dzemutungamiri wenyika munguva yecovid, kana vana Uganda zvakare dzimwe ndimi chezvozvo. Saka chikuru ndechekuti Zimbabwe igadzirire kuti denda risapararira asi iremekedze kodzero dzevanhu dzekutarudza vamiririri nevatungamiri nenzira yekuti kana vanhu vachinge vapiswa muparamende mutemo unenge uchifanira vachifanira kuti vadzoswe kuitira kuti vanhu vatungamirirwe kana kumiririrwa nevanhu vavanotarudza ivo.
Ndinotenda vamavhinga. Dr. Mabhaza, munoti
do agree kuti democracy is not a castle because of COVID, but human life is sacred. Upenyu hwemunhu hunokosha. Zvinoenderana nehurumende imwe neimwe kuti ione kuti denda riri munyika mayo vakafunga rikuungana vachiita kana kukambena vozoita tsara yekunovhota chirwere chingatapurirana sei kana chingadziviwa sei. Kana hurumende ikaona kuti yatedzera advice yenyanzvi kuti hazvikwanisike kuti vanhu vaungane nguva inoi, zviri nani kuti vanhu vasaungane. Vamabhinga vataura example yeMalawi. Malawi maipisisa hurumende kwaiyoyo. Vakaita musaringa, vakaita noizi, vakamhanya kumatare dzimhosva vakati ngativhote kunyange kune COVID. A month after elections kwakafa 4 ministers in Malawi and thousands of people. Kusvika Malawi yaadopta a policy yekuti don't report COVID anymore. Saka in other words, hazvina kunaka kuti kana uri mutungamiriri wenyika uregedze nyika yako ichifa nekuda kungofadza one section of politics. Politics haingori democracy chete, haingori maelections. We can still continue running the country, saving the people and saving their lives. Hazvibatsiri kusevha vanhu vakafa, zvinobatsira kusevha vapenyu. Saka in other words, zvinoita kuzambia iko zvinoizvi vari kuweka on the advice of their experts. Zimbabwe haingotedzera chete zvatova dzimwe nyika.
Vamabhinga, mataura nyaya yekuti sarudzo dzinofanirwa kuti pazadzikiswe vakadzingwa nebatoro emdct. Chii chinotarisa zvakare mdct yacho kuzongodzinga kana kuri kukola futi vanenge vasarudzwa nemdc alliance ivo?
Ipapo pane dambudziko guru rekuti ndinoona kuti zviri kuutungamirirwa vakazanopikisa kunyaya nyaya remdc alliance kuti vanyatsovheneka kuona kuti nyaya yezita kana kuti chakakonzera kuti vamiririri vavo muparamende vadzingwe neMDCT yavamonzora chirongova chii, nekuti ichokwadi zvinogona kuzopamwazve vakadzingwazve vachangobva kusarudzo zvemabaelections. Saka zvinoda kuti zvicherechedzwe kana zvichibvira kana kutochinja zita inogona kuva imwe nzira, nekuti dambudziko rezita reMDC alliance rinogona kuramba richinetsa zvichienda mberi.
Vangakwanisa here kuti vamiriri vavo vanga vachizvimirira kuita maindependent?
Zvinogona kudaro asi kuwanza basa, nekuti pakupedzisira kana vachipanga kunge vakamira semusangano kana vachinge vachinzwa miriri vese vaungane, havazogoni kupiwa dzimwe mari dzinopiwa kumasangano akazvimirira muparamende dziya, nekuti vanenge vakuza havakwana uwandu hunodiwa. Nekuti tinoziva kuti pane uwandu hunodiwa kunzi vamiririri vakati kana vachinge vasvika ivavo bato rinopikisa rogona kuwana mari kubva kuhurumende. Saka zvese izvozvo vanofanira kuti vazvicherechedze. Zvingaita hazvo apo neapo, asi mukupera kwezuva vanofanira kuti vaone kuti sebato rinopikisa vakamira papi panyaya dzezvita, panyaya dzezvekupisa, uyezve panyaya hombe inoenda mberi yesarudzo dza2023.
Dr. Mabhaza,
vanga vakamirira vanhu muparamende vakadzidzwa nebato ravo. Saka vanga vasiri vemusareza vane MDCT vakadzidzwa neMDCT. Vanga vasiri vemDCT vakabita havana kudzidzwa neMDCT. Asi akazitione manamatire kuti dambudziko rinavashamisa nanabitiranasikana nepati yavava vane dambudziko rekuti vanofarira nyongano, havafarire kuti kuende kunyarara. Nezvakaita kudaro hazvina kuvaremera kuti vagare pasi voita kongresi yavo votsvagari nezita risiri pamakakatanwa. Vanoda kuona pavakachengeta zita iroro kuitira kuti kungonzi vaerekedza vakoma mushe kana vachinge vati